maone ratisika isu nemari zvausati kuvana kuvagomene dzizvikari zvauchipeta ipatsikishira nekuti kana tichiita yatinoti kudzivirira zvirwere zvine makamo akasiyana siyana asinenge tichiita kudzivirira dano rekutanga ratinoti primary prevention ndoratsaedza kuita nekuti vanhu vasabatwa nechirwere ichi zvatiri kuti mashoma nechirwere chisapararire munzvimbo tinogara vanhu vatinoti community transmission but inini zvatiri kuona paground tikuona sekunge takakundikana kuita iyoyo primary prevention chirwere chatekeshera chazara muvanhu saa zvatava kuda kuedza kuita pari zvino ndezvekuti tiite yatinonzi secondary prevention secondary prevention tiri kuti hongu tiri kubvuma kuti vanhu vachabatwa nechirwere asi tichida kuedza kuti vanhu vanobatwa nechirwere vasaite macomplications uyezve vasawanike vachifa tiri kuziva kuti chirwere ichi chapararira chichabata vanhu vakawanda asi tavatida kuedza kuimita kana kutiprodusa manumbers evanhu vanogona kufa kana kuti vanogona kuita macomplications afu kubva kuchirwere ichochi saka tava kurikurudzira kuti dai iwaro kumaruwa ikoko anokwanisawo kuti munhu akarwara nechirwere ichi ange achikwanisa kubatsirika nenguva iripo kuitira kuti tidzivirire kuti vanhu vange vachifa nemakondishenzi anogona nge achibatsirika munhu akawana access kuzvipatara.
Pachine zvikonzero here zvekuti vanhu varambe vachiwaniswa dzidziso kana kuti dzidziso yakapiwa vanhu pamusoro pechirwere ichi yakatokwana?
Hongu dzidziso haifanira kumira nekuti dzidziso inobatsira vanhu pari zvino vamwe vanhu vachiri kufunga kuti chirwere ichi chirwere chisingawanike nekuti hachisati chauraya kana kuti hachisati chabata vanhu vavanoziva saka vanhu vanogona kufunga kuti chirwere chisipo saka tokuramba tichingotikurudzira kuti vanhu ngavadzidzise kuti chirwere ichi chiriko chirwere ichi chinogona kuuraya uyezve vanofanira kuramba vachidzidziswa kuti nzvimbo dzavanokwanisa kudzivirira kubva kuzvirwere izvi ndezvipi.
Pachine mukana here wekuti paitwe contact tracing kana chirwere chapararira sei zvamuri kutaura izvi?
Inoti letsei nekuti mumapolisi edu nezvatinenge tichida kuita pachokwadi tinenge tichida kutitrai kuita contact tracing nekubata munhu wese anenge aita contact yemunhu anenge ati positive kuti nenyaya yezvikwanisiro zvinogona kuti letsei zvinhu zvinogona kusabuda zvakanaka zvinhu zvinogona kutiremera kuti tinge tichiita ndosaka tiri kuramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu kana zvichikwanisika mugare mudzimba avoid magatherings kuitira kuti muavoide kuita contact nevanhu vane COVID-19.